chikwata chemuZimbabwe ichi nasi masikati chatadza kukanda zvipodzwa zvina pasina mudzorero izvo vanga vachida kurova Primeiro de Agosto kuAngola nazvo kuti vaenderere mberi nemakundano aya. Panzvimbo yekukunda kugona kunenge kudada yatorohwa 2-1 izvo zvaita kuti vabude mumakundano aya nezvibodzwa 5-1 mumitambo miviri. Aka kave kechipiri FC Platinum ichigumira pamitambo yekutanga makundano emuAfrica mushure mekubuda munharaunda yekutanga muna 2015 apo vakakwikwidza muCAF Confederation Cup. FC Platinum yakaunganidza vatambi vakawandisa kusanganisira vaviri kubva kuCameroon neZambia asi izvi hazvina kuuya neshanduko kubva apo vakambotamba nezvimwe zvikwata zvemuAfrica. Chikwata chemuZimbabwe ichi chaitarisira kusvika kana kudarika muMid-League stage umo makasvikwa neCape United gore rapera asi izvi zvakona. Iko zvino FC Platinum yave kuisa simba rayo rese kumakundano eCastle Lager Premier Soccer League ayo ari kutanga musi wa10 kurume vaine chinangwa chekutora mukombe uyu zvekare nekudzoka muAfrica gore rinouya. Makundano eCup Champions League anotambirwa nezvikwata zvinenge zvatora mukombe weleague munyika dzavo. Pari zvino mukombe uyu uri mumaoko eWydad Casablanca yekuMorocco iyo yakarova Al Ahly yekuEgypt mufainari yegore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.